Kutapuriranwa kweutachiona hweCOVID-19 muno muAmerica kuri kuramba kuchienda mberi, kuri kutoita chimbwamupengo chaiko, kuri kuramba kuchikwira kuita chamuramba mhuru chaicho, nekuti hatina yatingati national strategy kana kuti waro hwekurwisa kudzikisa kwekutapuriranwa kweutachiona uhu hwakavandudzwa nehurumende yese yenyika yese. Izvi zviri kukonzera kuti utachiona hurambe huchiparara. Pari zvino muno muAmerica vanhu vati vaongororwa vakaonekwa kuti vakaongororwa vanosvika ivo 52.9 million, ndo vanhu vati vatestwa. Pakuongororwa ikoko vati vaongororwa ivava vaakuzikanwa kuti vane utachiona kubva 5.1 million. Vari kuzikanwa kuti vakatakura utachiona ukuwo vati vafa vaakupfuura 157,000 Americans.
Nyaya yekuzururwa kwezvikoro iri kutambirwa sei munyika
pari zvino? Hurumende iri kuda kuti zvikoro zvizarurwe. Zvikoro zvinonetsa kuti zvizarurwe pari zvino nekuti kunyange tichiziva kuti vana vechidiki havashoma vari kufa nechirwere ichi, vanobatwa nacho asi vazhinji vavo vari kungorarama pasina kutamburirwa kwavanenge vaita. Saka dambudziko guru nderekuti vana vechidiki ava vakabatira tikavhura zvikoro, vakaenda kuzvikoro vakanobatira utachiona, vachadzoka neutachiona kudzimba kwavo. Kunogona kunge kune vanhu vari vulnerable, vana mbuya, vana sekuru, kana ivo vabereki vavo chaivo vanogona kuzotapura utachiona kubva kuvana vechikoro ava. Kana vahubata utachionawo vanogona kuenda nawo kumba, vanogona kuti ivo vari kumba vozobvaonawo kumba huchienda kumabasa, huchienda kune vamwe vanhu vakasiyana siyana, zvokonzera kuti tive nenjodzi huru kwazvo muno muAmerica. Nerimwe divi tikatarisawo, hurumende iri kuti aiwa kakuti vabereki vadzoke kumabasa, vakwanise kuti vadzoke kumabasa kana vana vacho vari kumba vari kudzimba, nekuti vana ava vanenge vachida vanhu vanovachengeta, vanenge vachida vanhu vanovatarisa. Saka tingati nyaya yezvikoro iyi yaisa vabereki nehurumende parumanda nzombe, nekuti rimwe divi tiri kuda kuti upfumi hwenyika husimudzire. Kuti husimudzike, vabereki vanofanira kuenda kumabasa, asi havangaende kumabasa vachisiya vana vari vega kudzimba.
Hurumende yapindura mabatiro airi kuita mukurwisana nechirwere ichi here?
Hurumende yedu kana kuti federal government haisati nyatsokupindura mabatiro airi kuita nyaya yechirwere ichi. Iri kubata nyaya iyi zvisina tsarukano, nokuti zvinoda gwara. Hongu tinoziva kuti muno muAmerica mune hurumende dzematunhu dzakazvimiririra dzine mitemo yadzo dzinorana zvinhu zvazvo zvakasiyana. Asi iyi idambudziko rechimbi chimbi, kana kuti yatinoti national emergency. In this case it's an international emergency. Saka paakudiwa kuti hurumende yenyika yese iise gwara rekuti kwatiri kuenda neuku gwara ratinofanira kufamba naro ndeiri.
Ko, nyaya yekutsvagwa kwemishonga yasvika papi?
Nyaya yemavhaksini kana kuti yenhomba iri kuenda mberi chaizvo. Tine nhomba dzati wandei dziri kutestwa, dzimwe dzavambiri dzavamuthird phase clinical trial yemoderna neimwe yepfizer. Tinotarisira kuti within 6 months or so tinofanira kunge tava nemaresults anotiratidza kuti tiri kuenda kupi. Data iro richatibatsira kuti nhomba idzi dzinosenza zvakanaka here, dziri safe here, uye dzinotidziirira kuchirwere ichi kana kuti dzinotibatsira kurwisa utachiona hwecovid-19 here.